manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive nhengo yeCCC muzvare mo Blessing Ali vanoradzikwa kuchitungwiza nhasi mushure menguva ingada kusvika makore maviri vapondwa. Chikwata cheZimbabwe chiri kuenda kunomirira nyika kumakundano eOl Africa Games. Chionekana neveruzhinji munyika chakananga kuAccra kuGhana uko chiri kutarisira kunokohwa mamenduru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vaungana kuchitungwiza nhasi uko kwaradzikwa vaive nhengo yebato reCCC muzvare mo Blessing Ali mushure memakore anoda kusvika maviri vapondwa naPius Jamba anove nhengo yebato reZANU PF. Jamba akatotongerwa kugara mujeri kwemakore makumi matatu. Vachitaura pakuvigwa kwemwana vavo baba vamuzvare mo Blessing vaJimmy Ali vati vanotenda kuti vakwanisa kuzoviga mwana vavo vachiti vakanga vasingafungi kuti achiriko vachitarisa kureba kwenguva kubva ashaya. Gweta remhuri yekwa Ali vari vaimbove miriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vatiwo rufu rwamuzvare mo Blessing runofanirwa kuve chidzidzo chekuti vanhu havafanirwe kuurayirana zvematongerwo enyika. Pamboitiko kurwisana kwevanhu vanga vachizviti vatsigiri vevaimbove mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa nevamwe vanga vachiti vatsigiri vavaSkala. Muzvare Ali vakanonoka kuvigwa mhuri ichiti inoda kutanga yamirira vaJob Scala kubuda kwavo mujeri ava vakatorawo nguva ingada kusvika makore maviri vari muhusungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urai Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Tinozvitenda kuti musikana uyu wazoradzikwa mutumbi wake nendava yekuti izvo varidzi vemhuri vanga vachiti vanomirira kubuda kwavaSkala mujere. ZvinovaSkala zvavabuda vakakumitidza pakuradzikwa kwake sandivo mumiririri womushakabvu Matare havapenyu. Saka tinozvitenda kuti chikamu ichochi chadarika uye waradzikwa hake musikana uyu sezvatinotarisira patsika dzedu kuigana kwedu kune chimiro ndokwazviitika. Saka tinozvitenda.
Tichionawo gakava rakanga riripo raita kuti vatore makore angada kusvika maviri muzvare Ali vasati varadzikwa, rinopawo chimiro chakadii mukuremekedza vanenge vashaya?
Haripi chimiro kwacho vaJonga. Tsika yedu yakadarikwa zvisingabviri navatungamiri vehurumende yomuno veZANU PF vakadarika tsika. Taitotarisira kuti kudzimwe nguva madzimambo aikwanisa kuvadutsira. Zvamaita izvi hazvisizvo, asi madzimambo haana kukwanisa kutaura. Asi ini ndakamirira tsika norudzi. Inoti zvaazvisirizvo zvisina kufanira kuti mutumbi womwana iwoyo wakanga wagurwa-gurwa uchengetedzwe muimba yorunyararo inonzi mochari. Hazvo zvatotarisira murudzi rwedu. Saka ndinodavira kuti hazvichahurudzirwi zvakare zvichiitwa nehurumende, nekuti hurumende inenge ichifanira kumirira vanhu, tsika dzavanhu mukuchengetedza hama dzedu dzinenge dzaparara.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urai Zembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chinoti chiri kumirira vaimbove mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa icho chiri kutenderera nenyika chichinzwa pfungwa dzevanhu pakuti remangwana roitwa sei chinoti nezuro chakanga chiri kulupane mudunhu reMatevelerland North uko chinoti chakaudza veruzhinji nezvinotarisirwa kuti zvinhu zvigadzirisike munyika. Chikwata ichi chinoti chasangana nevanhu veZimbabwe mumatunhu mapfumbamwe emunyika uye mangwana chiri kutarisira kusangana nevagari vemudunhu reMatevelerland South vari kugwanda. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemisangano iyi, tabata murongi wemisangano iyi vaAmos Chibaya.
Matebelen North no province yechinai tatenderera nyika yose tichitsanangurira vanhu maringe nechimiro chinofambira tikuita mamiriro akaita zvuno kuti tiri kubva kupi tiri papi tikuenda kupi. Saka muchidimbo ndingati takatambirwa chose nemhuri yese yeMatebelen North.
Ishoko ripi ramuri kufamba naro mukutendera kwamuri kuita nematunhu uku?
Shoko guru ratofamba naro mukoma Jonga nderekuti chekutanga pakaitwa sarudzo 23 August 2023 hadzina kufamba nemazvo zvakabiridzidza zvemhando yepamusoro zvakaonekwa nevese vakauya kuzoona sarudzo vanosanganisira SADC, Commonwealth, AU, EU, Katasenda vakati muZimbabwe hamuna sarudzo yaitwa. Naizvozvo tinokurudzira vanhu veZimbabwe kuti muno munyika munofanira kuti munge muchiitwa sarudzo patsva dziri pachena, asi kuti sarudzo dzine dzichiitwa idzi vanodiwa nhau yani kechipiri. Tiri kuudzazve vanhu veZimbabwe patifunga kwese kuti baba vakanisa vakasiya bato reCCC, asi havana kusiya zvematongerwo enyika. Vari kushanda namacitizen, vari kushanda nezvidzvarwa zveZimbabwe kuti tiwane shanduko munyika yeZimbabwe, tiwane hurumende yeguta zhinji, tiwane hurumende yevanhu.
Saka panozoita sei kuti vaChamisa vataurirane navamunangagwa tichiona kuti vaChamisa vakabuda mubato reCCC rinovera akakwikwidza musarudzo dzamuri kuti vakakunda idzi?
Vanhu havavhoteri bato mukoma Jonga, vanhu vanovhotera munhu, vanhu vanovhotera muzodziwa waMwari. Saka vaChamisa varipo ende ndoo kandidheti yemacitizens eZimbabwe, vane ruramiro kugara pasi semunhu akakondesta maelection, kugara pasi navamunangagwa kuti aiwa ngatitaurira nei kuti sarudzo dzemuno muZimbabwe dzisava nepopoto, pasava nemvungwa mupopoto, pasava nokakava. Ngatiurira nei kuti dzofambiswa sei.
Ramangwana muri kutarisira kupinda dunhu ripi neurongwa hwenyu ihwohwo?
Chirongwa chedu chekutanga chokufambira maprovhinsi edu ose ari gumi tichachipeta muzuva ramangwana tiri munzvimbo mudunhu reGwanda kuMatebelen South kwatasangana nemacitizens ese.
Vanga vari murongi vegungano rekusangana nevana veZimbabwe vaAmos Chibaya vari parunhare mugweru nestudio 7.
The Voice of America.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiine hurukuro namuzvare Loveness Zviwayo Mutsaa veGolden Touch Events vari kuchachacha kuchipinge. Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati tinzwe mabasa amuri kubata nekambani yenyu yeGolden Touch kuti zvii zvamunee muchiita.
Golden Touch kwedu tinonyanya kubata madecorations emuchato, magraduation, mabirthday parties nemarora dzeko ako mazuva ano aya ari kupisa. Tinenge tichishongedza panzvimbo panenge paida kuitikira chiitiko chacho, kana uri muchato kana ari maroro toshongedza panzvimbo yacho.
Ii kambani yemadzimai here kana kuti mune vamwe vanhurume varimo mukati?
Pari zvino tiri kushanda tiri madzimai.
Muri madzimai mangani?
Tiri madzimai 4. Ichiri kutanga kambani yacho haisati yanatsa kukura chaiko chaiko. Ndinoshanda nemumwe anozvara anonzi Nyaradzo Manjira, ndeni mumwe anonzi Michel Maputire naNeli Gwezi.
Mabasa muri kuawana zvakadii yekuti munge muchiita izvi tichiona kuti mitambo yakaita semichato mapati nemarora hachisi chinhu chinoitika nguva dzakawanda kana kuti mwedzi wega wega
pari zvino ndokunga nekuoma kuri kuita zvinhu njara njara izva zvakati zii asi pane vakapomisa munana exo imomo anenge awanda mabasa pane vari kudzika dzika saka totasira kuti exo zvichienda mberi kudai zvinenge zvawanani
mataura imi kuti muri kambani ichiri kutanga tinoziva kuti panobuda mwana mazino anotovayiwa nekubuda kwemazino zvichimuchemedza matambudziko apa amuri kusanganawo nawo mukusimukira kwamuri kuedza kuti munge muchiita
matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho pamunoshedzwa patinoenda kumadzoko zvinhu zvatinozvichikuda zvinhu vainyatenge tisati tava nazvo saka unenge wakutoita zvekuhaya kuti uone kusanganisa zvinhu zvaunenge wanzi ndikuda panzvimbo
ko panyaya dzemihoro tinonzwa vamwe vachichemawo kuti mamwe mabasa atinoita tinozoneseka kubhadharwa nezvimwe zvakadaro ukada kuti unge uchiwira mari dzako zvikuru uri munhukadzi vamwe vavada kutoshandisa chisimba muri kusanganawo here nematambudziko akadaro
pari zvino asati ndasangana nawo asiti kuchema chema vanhu ukachaja mari yavo unenge wataura kuchema chema ndokwakawanda basa rachina vanhu vanonyaya kuritarisira pasi kunzvimbo kwatiri kunoku harisati harisati vakatotarisirwa sezvatinoita mumatauni
saka munee muchishandira muri mumaruwa here iko kuchecheche uku kana kuti munee muchishandira muri pagrowth point kana papi
tiri mugrowth point hachitopara chitobuda kunedu nzvimbo dzakatitenderesa
ii basa ramakadzidzira kuchikoro here kana kuti zvinhu zvamakazongoti semadzimai regai tisunge tibudewo neizvi
hai basa ratakangoti semadzimai hatingamiriri mari yababa chete regai tichadzo zvemaoko zvatinokwanisa kuitawo kuti tiwane kubatsirana pakurarama
etouyawo kunyaya dzekubatsirwa mati mawanawo here rubatsiro
hatisati tawana saitokumbira kudai zvaitoziva tichatowanawo rubatsiro irwero rwekuti tikwanise kusimudzirwawo sevanhu vakangotanga
mane ngoyo yakadii matanga kambani
ane 2 years
vanoda kukubatai segolden touch vanokubatai papi
vanondibata panhamba +263 776 065 949
dzokororai zvakare nhamba
+263 776 065 949 vukuzipingo kwachechecho
aiwa tinotenda zvikuru muzvare zviwayo mutsapinda kwamaita muchirongwa nhasi
tinokutenda iwo nekuonekawo ndichindopindawo muchirongwa chenyu
manga makateerera kuhurukuro yedu yataita namuzvare Loveness Viwayo Mutsaa veGolden Touch Events vari parunare kuchachacha kuchipinge nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitaura pamusoro penzara inonzi yapfunya chisero munyika tiine hurukuro naishe nembire vaclemens nembire vedunhu remount darwin kumashanaland central
ndinotenda zvikuru vajonga pandemiri handingatange hangu kuti ndipupure kuti zvinhu zvati zvasvika pakunyanya kushata uru zuva riri kurova zvakanyanyisa asi tichine tarisiro zvakanyanya hatingarasembere kuno kufirwa
tichine tarifiro yakanyanyisa kuti musiki nevari kunyika dzimu neimwe nguva panguva pfupi pfupi anogona kuti kuzomorera mvura yobva yanaya hungu chibao chakatsva munyika yese handingataure ndiri kudii rehurumende nekuti handitaurire nyaya dzezvekurima kuhurumende asi mudunhu mangu mafambiro andiri kuita zuva rarova chaizvo zvakanyanyisa zvekuti takaramba takadai gore rajonga kandemiri rinogona kudzikira chaizvo asi urongwa hwakatinyanyei chaizvo hwakasimba hwekuti chibage chirimo munyika mastrategic grand reserve arimo nedaira kudii rehurumende vanoona zvekuita nekuti nguva zhinji mhuri muzimbabwe kashoma kuti tiparare nenzara zvinhu zvinogadzirika vajonga kandemiri
mati hurumende ine urongwa hwestrategic grains ko kudivi kwenyuwe imi saishe nembire zviye zvamwakachengeterawo vanhu vedunhu renyu munguva yenzara yakadai
isisu tine minda yedu yemazunde vajonga kandemiri minda yedu yemazunde mukomberano wachuma chemuzukuru hatichanyanyoirima zvakanyanyisa tinoita apo nepapo asi tine zvatinoita kuti kana nyadenga vatikomborera tinogara pasi semhuri yemanembire tounganidza tumagokoro twedu tunochengetwa patinenge tati pana padunhu kuitira vaye vakafirwa vanorarama neutachiona hweHIV nenge AIDS vanana musharukwa chembere dzedu vamidhodhi tinozovapawo magokoro tichifamba tichidaro kuitira kuti vabatsirike vozobatsirwa kare nevekusocial welfare vachibatsirika kunouyo zvakare World Vision vachinyora vachitarisawo kuti dunhu iri rakamira rakaita sei kana vaona zvakakodzera rinogona kupinda asi kune vanoita izvozvo isicho tiri kudii redu remazunge kwatinobata tiri vajomba kandemiri
kune vamwe vari kuti dai varimi vachiteera kurudziro yekuti varime mbesa diki dzakaita semasmall grains muchirungu zviyo mhunga mapfunde nezvimwe dzimwe nguva dai dambudziko renzara richireruka munotiwo
idanho rinyanyonakisa zvikuru zvekuti goro rino zvakatoitika izvozvo kune urongwa hwakauya neada vakauya vakauya neurongwa hwekuti vanhu vakarima mapfunde vakakwanisa kurima mapfunde asi dambudziko nderekuti vamwe vakarima hachina kuzonyatsomera zvakanaka nokuti kwakabva kwarova zuva asi vamwe vakarima zviena namapfunde zvakatomera zvakutotadzi nokuti inguva pfupipfupi kunywa kwandiri kufamba tumapfunde tuku twakutotumbuka asi zuva ndoriri kunyanya zvaro uyezve mapfunde ndakaona sevajonga kandemiri kuti anosungirira chaizvo kunyaya dzemadraut akasiyana nechibage nekuti wakatarisa mamirira akaita mapfunde akamera akauya neurongwa hweada achikasimba chaizvo muminda umo kunyange zuva rine kurova chaizvo
chinhu chamungaona chingatambirwa here nevakawanda varimi kana vagari tichiona kuti vazhinji vaakurima anganzi muchirungu macash crop anokwanisa kuti vanga vachitengesa nekuwana mari nguva iyoyo
huumbu varimi vanogona kuzvitambira nokuti vanhu maonero andiri kuita vajonga kanemene nderekuti yadzana mapfunde mashort season varieties anoita kuti akurumidze kuwanisa vanhu gono kukurumidza mapfunde anopinda pakawanda wanda anogona kutengeswa uko kune vanenge vachiitawo zvakadaro nezvakadaro handingazvibiri hangu nekuti handina kodzero yekuzvibira izvozvo asi mapfunde anobikwa sadza kunzvimbo dzakafanana nana mutsarabani uku kunana mbire nekumwe kunonyanyopisa zvakanyanya uyezve takanyanyotoudza nyaya yekuti chibage chinotora mwaka wakatirebere zvasiyana chaizvo nana mapfunde mapfunde akangodyarwa mumasvondo mairi matatu kupera kumasvondo mana mashanu akutosimbuka
aiwa ndinotenda maita basa changamire
aiwa tinotenda vajonga kandemiri
manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaclemens nembire vekumount darwin mudunhu remashonaland central vari parunhare kwakare kumashonaland central nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica Paramende yeHungary yakavota zvine mutsindo kutambira chikumbiro cheSweden chekuve nhengo yeNATO. Kutambirwa kwechikumbiro ichi kwakabvisa chipingidzo chekupedzisira mukupinda kweSweden muNATO, iyo yakatsauka kubva mutsika nemagariro ayo yekuve isina divi rayakarerekera payakatanga kutsvaga kuve nhengo yeNATO zvichitevera kupinda nechisimba kwaVladimir Putin muUkraine muna 2022. Muvakidzani weSweden, Finland, akasiyawo chisungo chake chekusave nedivi raanorerekera munyaya dzechiuto, akave nhengo yeNATO muna 2023. America inotambira kuvhota kweparamende yeHungary. Mugwaro ravo, chipangamazano munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika muAmerica kana kuti National Security Advisor waJake Sullivan, vakakurudzira hurumende yeHungary kuti isaine chibvumirano nekukasika. Vakati seFinland iyo ichangobva kupinda mubatanidzwa weNATO, Sweden inyika ine utongo hwejekerere wakasimba, ine mauto ane hunyanzvi anokoshesa muono wepasi rose. Vachitaura pamberi pemusangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muPoland, Radoslaw Sikorski, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken, vakatara musi wa26 kukadzi, zuva rakavhotwa neparamende yeHungary ichitambira kupinda kweSweden muNATO serinovimbisa budiriro. Vakati kupinda kweSweden mumubatanidzwa kunoratidza pachena kukundikana kweurongwa hweRussia hwekupinda kwaPutin nechisimba. Vakati NATO ine zvose kusimba nekukura nekupinda kwedzese Finland neSweden, vanhu vemuUkraine vakabatana kupfuura zvavaive kare nekubatana mukupikisa Russia nezvese zvaitwa naPutin kubva 2014, neEurope yaratidza kubatana kwakapfurikidza neUkraine nekukosha kwekukwanisa kudzivirira kurwiswa neRussia, kusanganisira mukati memakore maviri kukwanisa kuzvirumura kubva mukurarama nemhando dzemoto dzeRussia nekuchimbidza kusingatarisirwe. Vakati sezvinotarisirwa, basa ratiri kuita tese kuona kuti Ukraine inozvimirira yoga nemakumba ayo maviri mune zvechiuto, zvehupfumi uye zveutongo hwejekerere kwemakore akawanda achauya. Vakati tinoona nguva dzose kuti vaPutin vakwanisa kukonzera zvese zvavakati vari kuedza kudzivirira. Vakati chiitiko chezuva iri chaitwa nedare reparamende reHungary chinozviburitsa pachena. VaSullivan vakapika vachiti kuve neSweden senhengo yeNATO kuchaita kuti America neshamwari dzayo vachengetedzeke zvakanyanya. NATO ndiyo mubatanidzwa une simba rakanyanya mune zvekuchengetedzeka munhoroondo yepasi rose, uye yakakosha nhasi mukuona kuti vanhu vedu vakachengetedzeka sezvayaive makore makumi manomwe nemashana vadarika apo mubatanidzwa wedu wakaumbwa kubva mukuparadzwa nehondo yepiri yepasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Chikwata chichanomirira Zimbabwe kumakundano eAll Africa Games chakaonekana neruzhinji rwenyika nezuro apo chakaitirwa mabiko chisati chasimuka kuenda kuAccra kuGhana, uko chiri kutarisira kunokohwa mamenduro akawanda. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi nezuro manheru chakaitirwa mabiko nehurumende chisati chasimuka nemusi wechitatu svondo rinouya. Vatambi nevararidzi vakaunganidzwa ava vanoita ivo makumi masere nevapfumbamwe. Makundano eAll Africa Games ari kutanga musi wechishanu, musi wa8 kurume achipera musi wa30 kurume. Mutambi weches Jemba Jemusi, uyo ari pachinhano chegumi nenhanhatu pasi rese, anoti ari kuona menduru yegoridhe chete chete maziso ake.
Ndine makore ese ndozvikanwa ndizvema gold medal. Ya, ndozvikane gold medal.
Uko mumhanyi wemijaho mipupi Bradley Makuvire anoti haasi kuvimbisa zvakawandisa asi kufadza ruzhinji rweZimbabwe.
Kutarisira kuwanika mumens final 400 meter yedhodha. Helping my fellow countrymen kumanya 4x400 meter.
Asi mutambi werugby Carlos Matematema anoti ari kufara nekusarudzwa kumirira nyika achiti iye chinangwa chavo sechikwata imenduro yegoridhe chete.
Ine zuka tine gold because we have said that tashanda zvakanyanyisa.
Zimbabwe iri kushandisa zvekare makundano All Africa Games aya kugadzirira makwikwi Olympic Games ayo achaitirwa kuParis, France muna chikumi. Murairidzi wemutambo wejudo Simbarashe Mashaya anoti vatambe vake varugadzisa zvakasimba vari kunze kwenyika. Vachitaura nezuro pamabiko ekonekana nevatambi aya, gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vakati hurumende iri kubata zvachose kubva kumbatya dzemitambo kusvika pekugara. Makundano All Africa Games akamboitirwa muZimbabwe muna 1995 apo dzinhandare dzaive dziri dzakanaka, kwete iko zvino apo dzangoti ngondondo nekusabatwa zvakanaka. Makundano All Africa Games aya anoitwa mushure makore mana ega ega akapesera kuitwa muna Nyamavhuvhu 2019 kuRabat kuMorocco, akambosendekwa muna 2023 nekuchirwa kwekuparadzira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael.
Kutenda kukuru kune vadare vese vachiunganira pane rino dare. Tikumbirawo kuti mutibatsirewo kuisa maoko maoko kuna vadare vese.
Saye kambo madzinza kubva kune muimbi watakaita naye hurukuro nezuro Nyamashisha nechikwata chake chemaungira enharira. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti ngotarisa musoro yenhaudzanhasi. Vaive nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mutaremo Blessing Ali avakapondwa muna 2022 vanoradzikwa kuchitungwiza mushure menguva yaingada kusvika makore maviri vashaya. Chikwata cheZimbabwe chiri kunomirira nyika kumakundano eAll Africa Games choonekana neveruzhinji munyika chakananga kuAccra kuGhana, uko chiri kutarisira kunokohwa menduru dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyamui na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.